Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 21 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our biggest impediment to the achievement of the 2030 agenda is the burden of punitive and heinous sanctions imposed against us by some hegemonic and neo-imperialist powers amongst us here.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanotaura kumuzinda United Nations vachiti zvirango zvavakatemerwa ndizvo zvakanganisa nyadza zvehupfumi munyika.
Mashoko anoudhamu ende mashoko anotovaka. Ukaona munhu anokuudza chokwadi takakura kudaro, chausingakwanisi kuudzwa nevanhu vese vakawanda, munhu anotokuda.
Mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vanoti vaMugabe ngavachienda pamudyandigere. Nhengo yesangano reTajamuka seSijikile yakaitwa kafira mberi vaSilvanos Mudzova vanoti vaive kutarisira kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvo zvisiri kuzivikanwa kuti vakabayiwa jekiseni rainge riinei panguva yavakanga vapambwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vataura nhasi pamusangano wechikamu chemanomwe nerimwe weUnited Nations General Assembly muNew York vachiti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zviri kukanganisa zvirongwa zvekuvandudza upfumi. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichiratidzira pamuzinda weUnited Nations uyu zvanga zvichiti vaMugabe ndovavuraya nyika nematongero avo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura pamberi pesangano iri nhasi vakati zvirongwa zvehupfumi munyika zvave kukanganiswa nezvirango zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakabudirira.
My country Zimbabwe is
Zimbabwe yanga yaparura chirongwa cheZim Asset chekuvandudza upfumi. Chirongwa ichi changa chichienderana nechirongwa cheUnited Nations chakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rose.
VaMugabe vakurudzirawo kuti United Nations ivandudzwe uye pave nekujekeswa kuti ndiani achatora chigaro chemunyori mukuru wesangano iri sezvo vaBan Ki-moon vava kuenda pamudyandigere.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General.
Tinoda kuti United Nations inge ichivandudzwa uye tinodawo kuti pajekeswe kuti ndiani achatora chigaro chemunyori mukuru weUnited Nations. Iko zvino zvinhu zvacho zvinenge zviri kuitwa muchivande muUnited Nations Security Council.
Asi apo vaMugabe vange vachitaura zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nedzimwe nyika zvange zvichiratidzira panze pemuzinda weUnited Nations. Vamwe vange vachiratidzira apa muimbi ane mukurumbira zvikuru Dr. Thomas Mafumo avo vati vaMugabe vakura uye ngavachienda pamudyandigere.
Hazvireve chinhu, zvinonyadzisa kuona murume mukuru auchumira pamberi peruzhinji rwenyika dzakawanda uchitaura nhema, uchinyepa munhu mukuru, usingataure zviri kuitika kumusha kwako, kuti kumusha kwako vanhu vari kushupika sei. Vamwe vari takaona vamwe mapikicha vanhu vari kudya nyama dzemakudo, kushupika ikoko. Vana vanga vachisuppose kuti vave maleaders yezvinezvi vamavenders vakaenderei kuzvikoro saka chikoro basa rechikoro nderechi vai vari kuenda kumayunivhesiti vari kuenderei and these are the leaders of tomorrow saka iwe kana uchiramba uripo pakusvika wasvika 90 I don't know za 92 mayes haana uchingorambira uri pachigaro uchiti ndini chete
Mashoko aya atsinirwa na Dr. Patson Dzamara, munin'ina wava Itai Dzamara, avo vakapambwa gore rapera, vachiti vamugabe vainge vakundikana uye vanofanira kusiya basa.
Tinoti tijekese kuti zvirango hazvina kutemerwa nyika. Zvirango zvakatemerwa ivo vamugabe nevamwe vanobata navo muzanupf.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga avo vari kuongorora zviri kuitika kuUnited Nations vanoti panyaya yezvirango vamugabe ndivo vakazvisikira moto muziso. Vatiwo zvinoshamisa kuti vamugabe vanoda kuti United Nations ivandudzwe asi vachiramba kuvandudza zvinhu muZimbabwe.
Zvekuvandudzwa kweUnited Nations zviripo hazvo asi vamugabe havafanira kuramba vakambambashira. Panyaya United Nations vachisiya kuvandudzwa kunoda kuitwa kuZimbabwe.
Zvichakadaro vesangano Red December 12th movement vange vachiratidzirawo vachitsigira vamugabe. Sangano iri ndere vatema vemuAmerica vagara vachitsigira vamugabe. United Nations iri kusangana pasi pedingindira rakanangana nekugadzira nyaya dzebudiriro pasi rose kana kuti the Sustainable Development Goals, a universal push to transform our world. Ndakamirira Studio 7 muNew York ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Zvichakadaro gurukota runona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vari kuNew York kuna vamugabe. VaMuzembi vaudza chioneso Jani weStudio 7 kuti vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vaitwe munyori mukuru weUnited Nations World Tourism Organization.
Ndiri kutenderera munyika muno muUnited States pasi rese tichitsvaga tsigiro yebasa kuru rapamusoro remutungamiriri webazi rokushanya nokuvhakachirana rinonzi UNWTO. Vazhinji muZimbabwe vanotondera kuti takaita General Assembly yebazi reri muna August 2013 kumusha kuVictoria Falls. Yasvika nguva yekuti tichiritora tiritungamirire nokuti Africa yakatsigira danho rakatorwa neSADC kuti Zimbabwe ngaitumire muchinda wayo Muzembi aende kuMadrid kune muzinda webazi iri andotungamirira basi iri.
Mamiriro akaita zvino muZimbabwe haakukanganise here kuwana mavoti?
Vanhu vanokatyamara pasi rese rinokatyamara nezvetinoitirana isu maZimbabweans nokuti tiri vanhu vakafunda zvikuru. Tinofanira kunge tichitikana pane nyaya dzinenge dzichida kutaurwa. Vanhu vanovharirana mumba mavo padare ravo vokurukura vopedzerana ndozvinoita matare ava machua. Mukaona muchipengereka mumastreet kungozvisekesa nepasi rese hapana chinobhenefitwa ipapo kunze wongosekwa. Ndiri kuno vanhu varingofamba vachingodzungudzwa pavanoona maZimbabweans achitukana vanotuka vamugabe nevanodzorera. Zvinosvodesa hapana chinombowanikwa ipapo kunze kwesvodeso ndoyetinoona isu.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vari kuNew York vachitaura nachioneso Jani weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaSeretse Khama Ian Khama vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya chigaro nechimbi-chimbi vobvumidza utungamiri hutsva kuti hugadzirise nyika iyo iri kudzoserwa shure nematambudziko mune zveupfumi nezvematongerwo enyika izvo zvavanotiwo zvave kuremedza nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Vachitaura nesangano renhau reReuters vakama vanoti vamugabe vanofanirwa kutambira chokwadi chemamiriro yakaita zvinhu munyika voenda pamudyandigere danho ravanoti vamugabe vaifanirwa kunge vakatora kare kare. Vakama vanoti muZimbabwe mune vanhu vakawanda kwazvo vane hunyanzvi hwekutungamira nyika vanokwanisa kutora matomo kubva kuna vamugabe. Vanoti nekukwegura kwavaita uye nemamiriro aita zvinhu munyika vamugabe havachakwanisi kufambisa zvakanaka mabasa ekutungamira nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Mashoko anoudza muende mashoko anotovaka. Ukaona munhu anokuudza chokwadi chakakura kudaro chausingakwanisi kuudzwa nevanhu vese vakawanda, munhu anotokuda. Nokuti vanoziva kuti vamugabe vakaramba achiita zvakari kuita zvokutonga nedemo, zvokutadza kutungamira hurumende, zvokutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, zvokutadza kugadzirisa nyaya yemabasa, zvokuti munyika mugare mune mvunga mupopoto, mapurisa nevasori vachitora vanhu usiku vachirova sezvetinoona zvakati vamwakadza vanga vachibudisa vakapiswa kumagaro kwavo nokurohwa vari muchitokisi. Zvinoita kuti mazuva vamugabe ekupedzisira asazova mazuva ane hunhu, ende zvinoda munhu ane rudo kuti akwanise kutaura zvaitwa navakamasha.
Asi munoona here vamugabe vachitambira kurudziri iyoyi?
Aiwa, vamugabe havatambiri nezvimbwanana zvavo zvinovatevedzera zvavanoshanda nazvo kuzanhu hazvitambiri. Vanototukirira chaizvo kuti haatumwa nevarungu haamutengesi anotaura zvisizvo. Asi mamiriro akaita zvinhu muno munyika nokutonga kuri kuita vamugabe nemamiriro akaita ikonomi kuti 90% dzevanhu havana mabasa, 97% yemari inowanikwa nehurumende iri kungoshandiswa kubhadhara vashandi, asi vashandi vacho vachitobhadharwa mazuva avo kubhadharwa adarika, vachibhadharazve mari shoma shoma, zvinoratidza kuti pasvika vamugabe paakumazuva ndadzoka chaiko.
Mashoko avakama aya anosiya papi ukama hwavo navamugabe kana ukama hwenyika mbiri Botswana neZimbabwe?
Nyika vanhu zvehasi munhu wanhu zvemaleaders anouya achiindaka. Smith akatombouya akaenda, vamugabe vava asati vaenda asi vachaenda, asi nyika yeZimbabwe haindi, inoramba iripo. Tino ukama hwakakosha hwetinahwo nenyika yeBotswana hwakatobvavo kunana baba vavakama.
Vanga vari Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vanhu vakawanda munyika nhasi vashora hurumende nemashoko ayo nezuro ekuti vose vari kushandisa mureza wenyika zvisina mwero vachasungwa, vachiti zviri pachena kuti hurumende yeZANU-PF haisi kufara nekushandiswa kuri kuitwa mureza nevanhu vari kuratidzira vakaita samufundisi Ivan Mawarire weThis Flag Campaign, vetajamuka sesijikile nevamwe. Mutore udai nhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo nezuro, munyori mukuru mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vakayambira vese vavanoti vari kutyora mutemo wezvemureza wenyika kana kuti Flag of Zimbabwe Act newekushandiswa kwawo weFlag of Zimbabwe Use and Application of Flag Regulations 1997 Statutory Instrument 194 of 1987 kuti vachasungwa uye vanogona kukandwa mutirongo kwemwedzi mitanhatu kana kubhadhara faindi yemazana maviri emadhora. Asi vazhinji vatataura navo varatidza kushushikana nemashoko amai Mabhiza, vachiti zviri pachena kuti hurumende yave kuronga kurambidza veruzhinji kushandisa mureza wenyika. VaMaclean Mowati vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kuramba kumbunyigidzwa uye kuti vashandise mureza wavo sezvavanoda.
Flag zviro flag ndiyeritesa isi flag yekumba kwemunhu, ende isi flag inomirira nyika yeZimbabwe, haimiriri senemi yemunhu, haimiriri mutupe wemunhu, totemi yemunhu, inomirira nyika yeZimbabwe, Zimbabwe yezeho.
Mumwe womugari wemuHarare uyo atanonzi Priska ati mashoko ehurumende haana kunaka sezvo mureza uri wemunhu wese.
Nyaya yeflagi, flag chinhu chemunhu wese muZimbabwe citizen, anti chiyo chaanoidentifya nacho kuti ndiri party of nyika iyi. Saka kana wava kupiwa marules ekuti unoshandiswa sei, especially kana uchishandisa pazvinhu zvekuti uri kuedza kuita patriotic, I think pane problem.
Mutauri wechikwata cheta jamu kava promise mkwananzi vanoti havana chavano vunduka pa mashoko ehurumende aya uye vacharamba vachishandisa mureza wenyika senzira yekuratidza kuti vanoda nyika yavo.
Isu tinoshandisa flag zvakanaka zvikuru tichiratidza kunyunya kwedu kunyunyuta kwedu nekuvhiringwa kwaitwa nyika yedu yeZimbabwe uye chero tatisingamboishandisi zvakanyanya nezvataugoita kutozonyatsoishandisa flag.
Mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vati zviri pachena kuti hurumende haisi kufara nekuti mapata anopikisa pamwe neveruzhinji vave kushandisa mureza apo vanenge vachiratidzira uye vati bato ravo rinotsigira kushandiswa kwemureza nevana veZimbabwe.
Saka zvatichaita isu vanhu veZimbabwe hazvingaditemeniwi nestate because ndiyatirikusara nayo.
Nengo yeZanu PF vari gweta vapsychology mazivisa vanoti zvaitwa nehurumende ndizvo chaizvo.
Harisi danho ratorwa nehurumende, mutemo wagara urimo munyika yeZimbabwe wekuti flag ijira rakakosha reZimbabwe.
Asi rimwe gweta Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa paKent Law School kuBritain vanoti zviri kuitwa nehurumende kuchikora bumbiro remutemo idzva.
Pane mutemo uripo asi mitemo yose yemuZimbabwe inofanirwa kuti inge ichienderana nebumbiro remutemo iro rakabvumwa nevanhu muna 2013. Mutemo uyu wakaiswa muna 1980 ukazochinjwa muna 1985 tofunga na 2001. Saka yakauya bumbiro risati rapo. Saka inofanira kuti iverengwe ichienderana nebumbiro riripo. Maonero angu ndeyekuti pane zvinhu zvakawanda zvinokanganiswa bumbiro remutemo nemutemo iwoyo.
Kambani yeWilliam Smith and Gurok ndiyo kambani inozivikanwa iine mvumo yekugadzira mureza munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nengo yesangano reta jamuka sesijikile yakaitwa kafira mberi vaSilvanos Mudzova vanoti vaive kutarisira kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvo zvisiri kuzivikanwa kuti vakabayiwa Jackson rainge riinei panguva yavakanga vapambwa. VaMudzova vakapambwa kumba kwavo svondo rapera nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakatochwa pedyo neNharira Hills kuNorton. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMudzova avo vachiri kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare avanoti vave kutyira upenyu hwavo asi vachitivo vakavhiiwa nemuvhuro wekugadzirisa dumbu ravo.
Ndakaoparetwa nechemandi vachitada kugadzirisa mamiriro anga vaita matumbu mudumbu. Anga akafamba ivi akaikuzvinezvoparehini acho ndaitokudai chandirikupora handiri kundikaza zviri nani zvikuru. Kufambisa ndakaoparetwa zvino ndakwanisa kudyira ndakwanisawo zvakare kunge ndichienda kutereti pache zvangu ndega.
Saka iri dambudziko rematumbu rakatanga kubva zvamakarohwa?
Rakatanga musangarohwa wacho usiku wacho ndobva ndakatanga kuita maproblems iwayo kuti ndanisakwanise kuti ndiende kutereti pache zvangu ndanisakwanise kuti ndipinde kadyira zvona ndokwanisa kuzvibudisa zvekare. Saka dambudziko iri rakatotanga mushure mekunge ndaita zvedarohwa nekuti vaiita zvokutyika-tyika mudumbu macho pamwaitika zvokundigara pamusoro pedumbu pacho.
Pane nyayawo yamakataura kuti pane Jackson ramakabayiwa risingazivikanwe kuti nderei, vari kuongorora here nyaya iyi vana chiremba uye vari kuti kudi?
Ndo chinova chinja chiripo chikuru chavo chiri kundityisa pari zvino. Zvemaronda hazvizvi ndaiziva kuti zvinorapwa zvichipora neizvizvi zvepachena izvi, asi hondo iripo manje pari zvino ndeyekuti hapasati pazivikanwa kuti chandakabayiwa chaicho chaicho chii. Uye zvakare vamwe vanachiremba kusiyana-siyana kwavo kwavari kuita nendi vamwe vandakabvunzawo veDr Human Rights vari kuti zvinogona kunetsa kuti zvinge zvichiita se zvichionekwa muno muZimbabwe. Saka handofanira kunge zvichiita se zvichitobuda kuti zvinotarisirwa kunze. Saka chinova chinja chikurukuru chakundityisa chekuti ndokugara ndisingazive kuti ndakabayiwa chii, ndakabayiwa chinhu chinozongondezwa chandiuraya kamwe chete here, ndakabayiwa asidi here, ndakabayiwa ropa rakaibva here. Ndo chinhu chiri kundinetsa pari zvino izvozvo kuti ndisikukwanisa kana kurarawo ndichizvifunga kuti ndine kakutya kari kuitika pamusoro pazvo.
Nengo yesangano reta jamuka sesijikile yakaitwa kafira mberi vaSilvanos Mudzova vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP nhasi rashora zvikuru hurumende yeZANU PF richiti yakonzera kusagadzikana munyika sezvo iri kutyora kodzero dzevanhu ichishandisa mapurisa. Mumashoko ayo ekucherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace, ZPP yati hamusisina runyararo munyika sezvo hurumende yava kugara ichishungurudza vanhu uye zvikuru sei avo vari kupokana neutongi hwemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Sangano iri rashorawozve kutsakatika kwavaitaidza mara navapol Chizuzu ichiti uhumbo hwekuti zvinhu zvaita manyama emire nerongo muZimbabwe. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutungamiri weZPP Muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zvizhinji.
Kana takatarisa magariro akaita vanhu muZimbabwe iye zvinezvi, tiri kuona kuti pane kushushikana kuripo panyaya dzezvematongerwo enyika, panyaya dzezveupfumi uyezve nemagariro evanhu. Takatarisa nezvematongerwo enyika, tiri kuona kuti pane kushushikana zvikuru kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa nekumbunyikidzwa kwavari kuita kuti varambidzwe kuratidzira, chinova chinhu chinobvumidzwa nebumbiro remitemo. Zvikuru sei tiri kuona kuti kana vanhu vachiratidzira vari kushungurudzwa, vari kurohwa. Ndofunga izvinezvi muri kuona mifananidzo yezvironda zviri kuita vanhu vari kurohwa nemapurisa, zvinhu zvatiri kuti isusu pazuva ranhasi ratiri kucherechedza zuva rerunyararo hatina runyararo rwatingataure nezvarwo tichiona zvinhu zvakadaro.
Saka zvii zvamunoda kuona zvichiitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi?
Zvatinoda kuti zvinge zvichiitwa nehurumende, zvimwe zvinhu zvakawanda takatozvigadzirirwa kudhara vanhu pavakapinda pabishi rekugadzira bumbiro remutemo. Zvakaipei kuti bumbiro remutemo ringoteedzwa zvariri? Nekuti ndofunga kubvira musi May 22, 2013 pakaita kuzvipira kuti ndiwo wave mutemo mukuru waakuteedzwa munyika. Saka takangotarisira kuti izvozvo zviri mubumbiro remutemo zvikateedzwa, zvikuru sei pakuratidzira kwevanhu, zvinhu zvinongoita kuti zvinhu zviendeke. Panguva imwe chete isusu seZimbabwe Peace Project tinoti isusu hazvina kukodzera kuti vanhu vanenge vachiratidzire vashandise mhirizhonga. Nekuti kana takatarisa bumbiro remutemo rinotarisa kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira kana kunosvitsa zvido zvavo kana vachingozviita murunyararo.
Muzvare Justina Mukoko, vanotungamira sangano reZimbabwe Peace Project, vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuCharlotte, North Carolina, muno muAmerica, anoti akagadzirira zvakasimba sezvo ari kutyira kuti vanhu vakawanda vacharatidzira vachigunun'una nekurayiwa kwakaitwa mumwe mupurisa wechitema munzvimbo iyi. Kwakaitwa mumwe murume wechitema nemupurisa munzvimbo iyi. Nezuro usiku, kwakaitika kuratidzira kunotyisa mushure mekupfurwa kwavaKeith Lamont Scott. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo nhasi vasangana navana muzvina bhizimusi mudunhu reMidlands vachitarisa zviri kunetsa vemakambani mudunhu iri. Makambani akawanda munyika ari kuramba achivharwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navamoyo.
Musangano uyu wanga uri update yatinopa kuma members eCZI. Tinopa ma updates every 3 or 4 months to the constituency eCZI.
Saka zvinhu zvakamira sei mugweru sekunzwa kwamuri kuitwa kubva kunhengo dzesangano renyu?
Mabusiness vari kushanda hawo asi pane zvakawanda zviri kuvanetsa. Vane zvichemo zvakatoti wandei pakushanda kwavo semabusiness. Kuti kutengwa kwezvino kwakadzikira, kushanda zvandingati macost production cost ari kukwira, saka vane zvichemo zvakatoti wandei.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vari parunhare kugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuIndianapolis mudunhu reIndiana muno muAmerica, muzvare Mutsa Majero. Avakanyora bhuku revana rinotsanangura nhoroondo yeupenyu hwakasiyana-siyana, kusanganisira wavakararama ivo pamwe nemhuri yavo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
The student is a study international psychology. I get a PhD young in international psychology, but it's also the kind of go for counseling. So I'm not sure that's a counselor and a therapist. Me when I go to all ages, school age children. As is also number a break from work, could focus on Bukrangu meet chipo as well as with such core open a PhD program yangu.
Mataura deshe buku meet chipo. I buku rakaita sei uye mungatisanangurira pamusoro pazvo.
Meet chipo I book about musikana anonzi chipo weZimbabwe. It's basically a book about chipo's story. Chipo nemhuri yake, they moved from Zimbabwe to America, and it's a book for maybe my ages 8 years and older. And inongotsanangura life yekuZimbabwe, a typical child akakurira kumusha, and inongotsanangura some aspects of Zimbabwean culture, and then dotaura story yake yekumuva from Zimbabwe nemburi yake to America and the adjustment that she has moving from Zimbabwe to America.
Chii chakasvitsa kuti mufunge kunyora bhuku iri muzvare Majero?
Ndaida kunyora bhuku yekuti vana vari either in diaspora or muZimbabwe vave nemastories that they can relate to. Also, just to highlight Zimbabwe's culture, because right now, with everything going on in Zimbabwe, there's a lot of negativity about the country. Ndangachida kuti vana vakure vachiziva Zimbabwe, yandakakurira inini, Zimbabwe that I absolutely love and miss so much. And I wanted to highlight some positive things about Zimbabwe's culture wherever you are in the world.
Matimaka kurira kuZimbabwe, makakurira nzvimbo ipi kuZimbabwe?
Ndakakurira muHarare, taigara kuGrange muHarare. Musha kwangu ndekwaMusana, ndakakurira kuHarare.
Saka makazobva kuZimbabwe muchiuya kuAmerica rini, uye chii chakaita kuti mubve kuZimbabwe kupinda muAmerica?
Ndakabva kuZimbabwe muna 2003, and mukoma wangu nehanzvadzi yangu vanga kutogara muno muAmerica, and vabereki vangu vanga vachida kuti inini pandaipedza form 4 ndiyozodzidzo kunoko. And at that time it just so happened that it worked out perfectly kuti ndimuve namai vangu. Baba vangu vanga vari kuEngland at the time, saka ndakamuva namai vangu, and then baba vangu vakabva vazotijoina tazomuva kunoko.
Masvika muno muAmerica, pane mutsauko here kana musiyano wamakaona pakati pekurarama kwamaiita muri kumusha nekurarama kwamama kuzoita mamuno?
I think the biggest thing chandikaona was just the way of life and pace of life. KuZimbabwe, we tend to be more relaxed and we take our time, and muno muAmerica everything is very fast paced. Vanhu vari kumhanya mhanya, vari kushanda mabasa 3 or 4 kuti vararame.
Avanga vari muzvare Mutsa Majero, chizvarwa cheZimbabwe chiri muIndianapolis kuIndiana muno muAmerica. Tokupai zvabuda mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Cholocho 0, Triangle 2, Vulawayo City 1, ZPC Kariba 0, Caps United 0, Ngezi Platinum 2, Chapungu 0, Border Strikers 0, FC Platinum 0. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa zviri kuitika kuNew York kune musangano weUnited Nations General Assembly. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura kumuzinda weUnited Nations vachiti zvirango zvavakatemerwa ndizvo zvakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama vanoti vaMugabe ngavachienda pamudyandigere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejana njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 21 ngompandula 2016 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mgabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izitsheziso zenotho azifakela iziphathamandla zebandla lakhe.
Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe elinjengeBotswana ku-region eyaseSadak ephumela egcekeni esithi hhayi kaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kwele Zimbabwe.
Umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi akusela kuthula eZimbabwe ngenxa yezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende weZANU-PF esebenzisa amapolisa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izijeziso zenotho azifakela iziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF. Umgabe wethule amazwi la namuhla emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. Wengeze wathi leZimbabwe lijeziswa ngamazwe angentshonalanga nje ngenxa yamatshe aligugu afunwa ngamazwe la.
We are being collectively punished for exercising the one primordial principle enshrined in the United Nations Charter, that of sovereign independence.
Basijezisela ukuthi siyazibusa njengalokho okumumethwe ngezinye iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations. Sijeziselwa njalo ukuthi silenotho emangalisayo abayifuna ngamehlo abomvu. Bafuna silandele wonke abakufunayo. Labo abafaka izijeziso zenotho bafuna ukuthi sibakhonze kulokuthi sikhangele okuhlupha uZulu. Nga izijeziso lezi zingakhitshwanga kasisoze senelise ukuthi silungise izinqumo ezathathwa yinhlanganiso ye-United Nations as a Agenda 2030.
I repeat my call to Britain, Europe and the United States and their allies to remove the illegal and unjustified sanctions against my country and its people.
Yaphinda njalo ukukhuluma ngodaba lolu. Sicela eleBhilithane, iMelika lamanye amazwe akhuphe izijeziso zenotho. Kumele sibambisane ukwenzela ukuthi siyenze kahle ekuthuthukiseni umnotho kaZulu ngokuqondileyo ukwenzela ukuthi silungise izinqumo ze-Agenda 2030.
Umgabe uphinde wathi kuyabukeka okwenziwa inhlanganiso ye-United Nations ekudingeni unobhala jikelele omutsha ozangena esikhundleni esiphethwe okwamanje ngumnumzana Ban Ki-moon.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General of our organization.
Siyakwazi njalo ukuthi kukhethwa unobhala jikelele we-United Nations. Siyakubona ukuthi kuqhutshwa ngemfanelo. Kodwa-ke kusobala ukuthi uhlangothi lwenhlanganiso le olwe-Security Council kaluqhubi kahle elikwenzayo.
Lo ngumongameli Robert Mugabe obekhuluma lamhlanje emhlanganweni womkhulu owe-United Nations General Assembly oqhubekayo edolobheni elikhulu le-New York khonapha eMelika. izizalwane zeZimbabwe lazo zethule imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kaMgabe eziningi zisithi ubezikhulumela nje njengomuntu omdala. Asizweni umnumzana Khosa Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa.
Uhulumeni wethu kwamele ukuthi akwazi ukulalela abantu bakhe ngaso sonke isikhathi, ngoba sisuke sifunde ukuthi amazwe onke omhlaba uma esethula izigwebo noma mhlawumbe lezo zimo lezo zokuthi khona esingakubiza sithi ngama-sanction, lokho kusuke kwenziwe yindlela uhulumeni abambone qhuba ngakhona esemphakathini. And futhi into ebalulekile ukuthi bakwazi ukuthi noma bengenza i-media coverage noma esingakubiza sithi noma bengagcobisa kanjani bazenze kahle kanjani, kodwa kumuntu ohlakaniphile uyazi ukuze ebantwini bakho ngendlela eziningi akwazi ukuzothola ulwazi aludingayo namaqiniso azovela, ngoba abantu yibo obaphethewe, yibo abanamaqiniso wonke abazokusho ukuthi usebenzisana nabo njani, ubaphethe njani. And abantu ngeke bawakhulume amanga uma bephila kahle.
Masikhangeleke uMongameli Mgabe ujale ukukhuluma khonoko, ubona zani pho ukukhulumelani njengoba amazwe lawo angakhiphi izijezo lezi?
Ujwayele ukukhuluma yena ngenxa yokuthi usuke bona ngathi mhlawumbe lucindezelo olubhekiswe mhlawumbe kuye noma sithi olubhekiswe ebantwini. Uma kukhuluma yena usuke abona ngathi mhlawumbe uhulumeni wakhe ukwehluleka, wehlulekiswa yilawo ma-sanctions, endaweni yokuthi akubuke kahle ukuthi ana yena uneqiniso uhulumeni wakhe uvele uyabasebenzela abantu noma kabasebenzeli noma uthatha uhlangothi. As long abanye belokhu beseli bekhonona abantu, kusho ukuthi amaqiniso azobe lokhu evela, ngoba ziningi inhlangano zokudetermina noma mhlawumbe ezokukhomba noma ezokucubungula, bacubungulisise babone ukuthi kungabe kuyenzeka ukuthi uhulumeni othile ubaphethe kahle abantu, insiza uzifikisa kahle, kukhona intuthuko na, kungabe mhlawumbe uhulumeni unakekela kanjani. Into ezinjalo nje zibalulekile, and bona uma ngabe bekwenza lokho basuke becabangele bona kwelabo iside mhlawumbe njengohulumeni ophethe, endaweni yokuthi beyinhlangano kababuyele benza ama-revision bakwazi ukuthi baphazamise kuphi, bahluleke kuphi, balungise ngeqiniso.
Lo ngumnumzana Khosa Chuma, isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7. Umongameli weLebotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. UKhama uthi sokudingeka ubukhokheli obutsha obulakho ukuvuselela eleZimbabwe lona eselile iminyaka edlula elitshumi lanhlanu libhekane lobunzima bokubhidlika komnotho lokusilela kwemisebenzi. Ekhuluma lephephandaba lebulenjini eleReuters namuhla, uMgabe uMongameli Khama uthe kusobala ukuthi uMgabe seluphele kanti njalo kaselawo amaqhinga lamandla okuvuselela umnotho welizwe. Ngalokho uKhama uthe sokumele uMgabe esuke embusweni adedele abanye ngoba eleZimbabwe lilabo abantu abalihlonzi, njalo abangaba ngabakhokheli abaqotho alubana bethe bathola ithuba lokukhokhela ilizwe. Wengeze wathi udaba lweZimbabwe luhlupha wonke amazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika ngoba izizalwane zaleli lizwe sezigcwele emazweni wonke la okugoqela eleBotswana. Siqhume incwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolishini leHuddersfield University uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi uKhama uyitshaye ekhaleni.
Limqotho lelikhulunywe ngupresident uKhama ikakhulu nxa sikhangela izizathu azinikileyo ukuthi hayi bo upresident uMgabe sobe sokufuna ukuthi ngabe uyacabangela ukuthi naye mhlawumbe angaphumula anikabanye umbuso ukuthi bale lokho besebenza beqhubela ilizwe phambili. Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe njengeBotswana kuregion yaseZadak ephumela egcekeni esithi hayi kaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kweZimbabwe.
Umgabe yena lo uhulumende wakhe ubona beluphatha njani lolu daba, bewamukela njani amazwi kakhama?
Hayi phela okuka president Mugabe lo uhulumende wakhe siyazi ukuthi phela okwenza ukuthi upresident Mugabe athi lokhu esembuthweni nayo sikuthi bacabanga ukuthi umsebenzi sakwazi ukuwenza kumbe njalo uza incedise ukuqhubelela izwe phambili kwezentuthuko lempila kahle yabantu. Siyakwazi ukuthi kuwenziwa ukuthi upresident sisaba amacala amaningi angaba lawo phela nxa engaphuma esikhundleni ahlanganela into ezifana leGugurahundi abomrambathina labantu akade bebulawa ngezikhathi zokhetho. Ngibone ngani izinto ezenza ukuthi upresident Mugabe esabe ukuthiya umbuso. Ngakho-ke ngendlela yalokho akusela ndaba ukuthi loba ngubani oza kuthini. Upresident siwavele wazinikele ukuthini uzala esembusweni kuze kube naphakade.
Ubona bekhona yini abanye abakhokheli e-Afrika abalakho ukuphumela egcekeni njengokhama, kumbe uyindlubu nje welepho kwenini ukhama?
Indlovu leyo welephokweni balithola bangatholakala abafana kumbe mhlawumbe lo president waseTanzania mhlawumbe singathi kwelinye ilanga angaphumela la egcekeni, kodwa ambalwa abaleka amazwe labo president abangaphumela egcekeni ngalolu daba ngoba abaningi bakhona labo bengani sebehlala isikhathi eside kumbe balezifiso zokwala besembusweni.
UDokotela Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield University kwelePilitane. Sixoxela ekhonale kwelePilitane. AbeZimbabwe abangena kweleBotswana ngaphandle komthetho bazithola besebunzimeni besetheswa amacala kanye lakho konke okungalunganga. Kodwa njengokubika kwentathelizindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya, kunengokuhle okwenziwa yilabo abangalandanga ukona kweleBotswana.
Umnumzana Ndumiso Sibanda ungena ephuma kweleBotswana esebenzisa indawo ezingavunyelwayo ngoba engela maphepha aqondileyo. USibanda uthi wabalekelela ubunzima bomumo omnotho ekhaya ngoba amathuba omsebenzi esiya incipha ikusasa ingathembisi.
Sigcina sithole imisebenzi efana lokusebenza emapulazini, sisakha, sihlanyela imibhidi le abagcina beyithengisa. Imisebenzi le lapha eBotswana isuke ikhangelelwe phansi. Njengoba thina sisincedisa kuma-sectors athize lapha, kumele amatswana esibonele athi njengabantu abancedayo bengabo sikhangelela phansi kwi-university amaZimbabwe ngamasela, ngoba lapha sigcina senza imisebenzi eqakathekile ebambilizwe le-economy yabo.
Kukanti omunye wakhe umnumzana James Ndlovu uthi bayathandwa abaqhashi ngoba besebenza ngokuzinikela kanye lobunono noma nje iholo liphansi.
Abantu bekhaya siyasebenza kakhulu lapha, sisebenza ngokuzinikela okukhulu kakhulu, njalo uthola ukuthi laba esibasebenzela babhadala imali ezincane kakhulu. Ngibona ngathi yikho lokho okwenza ukuthi basithande kakhulu. Thola emafamu yithi ezindlini.
Umnumzana Decent Ndlovu yena wasebenzela eGauron uthi abeZimbabwe baqhubeka bengena ngobuningi eBotswana njalo bayaphathisa kakhulu ekuthulukiseni umnotho weBotswana, ngakho akumelanga bekhanyelelwe ngelihlo elibi.
Iningi labantu beZimbabwe abahlala kulele leBotswana ngibona beluncedo kakhulu kuleli lizwe ngoba iningi labo ngabasebenza imisebenzi yezandla and sebencedise kakhulu ekuyakheni kwelizwe leli. Imisebenzi eminingi okuyakhiwa khona lapha kuthola kungabantu bakithi, imisebenzi yezandla kukanikwa khona emagarajini engathi ngama-technical skills.
Ungwenya uqhubeka esithi kulusizi ukuthi abeZimbabwe bakhanyelwa njengabantu abonayo isikhathi sonke, noma nje kumgceke ukuthi iningi selithethe inguquko encomekayo.
Yebo, kuliqiniso ukuba zonelwa mvunye, kodwa hayi in this case kuyamela ukuthi kukhangelisiswe ke laba abangayenzi okusemthethweni bazabhekana lo mthetho baqondiswe emakhoti njalo njalo.
abeZimbabwe abaseBotswana okusemthethweni badlula inkulungwane ezilitshumi kungabalwa imuli zabo, kukanti labo abangenangekho emthethweni kumbe befika isikhathi esifitshane bafika inkulungwane ngelanga. IBotswana isikhulune kakhulu ngalabo abangena elizweni ongekho emthethweni isithi bayeba, kukanti abanye abesifazane baphila ngokuthengisa umzimba. Kodwa kulalabo abasebenza ngokuthembeka basemapulazini kanye lezindlini, kanjalo kulabanye abomama abaziwa kakhulu ngesipho sabo sokweluka inwele, obaba abangamakanika abanikeza iZimbabwe isithunzi ngemva kokugconwa isikhathi esiningi. NguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 sabulungile Botswana.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ZPP ithi akusela kuthula eZimbabwe ngenxa yezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuZulu ngohulumende weZANU-PF esebenzisa amapolisa. Embikweni wethule namuhla inanza ilanga lokuthula emhlabeni jikelele ele-International Day of Peace, iZPP ithe kuyadanisa ukuthi uhulumende uqhubeka ehlukuluza uZulu njalo engawahloniphi amalungelo oluntu. Inhlanganiso le isole njalo ukuthunjwa kanye lokunyamalala kwabantu abaphikisana lombuso kaMongameli Mugabe abafana lomnumzana iTaiza Mara kanye lomnumzana Paul Chizuze. Siqhume umkhokheli weZPP unkosazana Justina Mukoko.
Nasikhuluma ngokuthula, asitsho nje ukuthula kokuthi akulampi njalo abantu abalwisani. Nxa sikhuluma ngokuthula, sikhuluma ngokuthi umuntu usukela engqondweni yakhe nje konke okuphathelane naye kuyabe kulokuthula, ngoba uyathola ukudla okwaneleyo, uyenelisa ukuhambisa abantwana bakhe esikolo, uyenelisa ukuthi nxa angagula ahambe esibhedlela ayothola abefanele ukuthi akuthole. Kodwa khathesi nxa sikhangela umumo okhona eZimbabwe, siyakhathazeka kakhulu ngoba akula kuthulwa kwezombangazwe, akula kuthula kumnotho welizwe, akula kuthula kuhlala kahle nje ekaZulu. Ngikhangela kwezombuso welizwe, abantu bayathengisela okulilungelo abaliphiwa yisekelo sombuso, kodwa kukhanya ingathi sokulethuba njalo lokuhlukuluza abantu abafuna ukuthi basebenzise leli lungelo abaliphiwa yisekelo sombuso. Siyabona khathesi imfanekiso ephumayo ethengisa abantu abatshaywe ngamapolisi. Sibona abantu batshona begijima emgwaqweni bebalekela intuthu leyana ehithayo.
Kuyini elifuna ukukubona kusenziwa nguhulumende okulungisisa konke lokho elikhala ngakho?
Nxa ngikhangele nje, ngikhangela muva, ngikhangele ukubuya kwesekelo sombuso esitsha, ngibona ingani singalandelwa isekelo sombuso ngomumo waso, izinto eziningi lezi ziyalungiswa. Ngoba isekelo sombuso sicacile, sikhuluma ngokuthi abantu bavunyelwa ukutshengisela, kodwa kufanele babekwazi ukuthi batshengisele ngokuthula. Okungenye into lathi esifuna ukuyitsho kuzizalwane zeZimbabwe ukuthi nxa zitshengisela, azizame ngamandla wonke ukuthi ukutshengisela lokho kwenziwe ngokuthula.
Unkosazana Justina Mukoko ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, sixoxela eHarare. Live Talk kuhlelo lweDiaspora Forum namuhla sizalethulela ukutshengisela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe khonapha eMelika lakwamanye amazwe. Lithini ngalokho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uzulu laba mabandla aphikisayo sebeveze ukukhonona kulandela imbiko ethulwe lugatsha olubona ngezemithetho oluthi sokulicala ukuthengisa iflegi yeZimbabwe kumbe ukulungisa yiloba yini okulomfanekiso wayo ngenjongo yokuthengisa nxa umuntu engelamvumo. Lolu gatsha luxwayise uZulu ukuthi isigwebo sokwephula lomthetho ikuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha kumbe ukuhlawuliswa imali engena kumakhulu amabili amadola. UZulu uthi uhulumende ukhanya sezama ukulwisana le mikhankaso ephikisa umbuso kaMongameli Mugabe esebenzisa iflegi yeZimbabwe njengophawu lwayo efana le-hashtag this flag. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso yebhetshu likaZulu utshele iStudio 7 ukuthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende engaqala kathesi ukwalisa uZulu ukuthengisa iflag.
Udaba lweflegi mbona ngazathi usizi osolube khona ukuthi abantu iminyaka yonke yona le iflegi iabhuziwe ngabantu ngenxa yokuthi umuntu ode yabe yifakile emoteni yakhe ubenganiswa ngoba ubesethathwa njengomuntu webandla elivusayo. So kathesi njengoba abantu sebetheni bapleda iloyalithi yabo ukuthi hayi iflegi leyi lathi siyingxenye yayo sebefuna ukuthi benjani bekumise kulusizi ngoba yonke into bafuna ukuyithatha beyenze icine singani ngezano lento eZimbabwe yethu sonkeni njengelizwe.
Manje pho uZulu ubona ungani engathatha nyathelo bani baziyenzele yini iflag yabo engayisiyo leyo okuthiwa isilicala ukuthengiswa?
Hayi, akuzange ukuthi sikuvumele khonoko kuvuze sikuresiste kokuqala ukuthi kwangona umuntu ethi yena ngabona sele political pressure ethinta ama-goalpost. Kaba kuvume njengoba iminyaka yonke izimoto odazigcolisa amafulegi eZimbabwe kwagcina sokungani into yani yezano abantu akufuzanga bekuvume.
Kodwa khona ubona ngani kunceda ngani ukuthi iflegi le ingathengiswa umuntu ebotshwe? Ubona ngani kuzasiza ngani ibandla lezano PF?
Kakula ngenye indlela okule bandla eliriduce iflegi yelizwe yagcina singani kayilancedo ngohulumende nalowo ungakhangela izikolo zonke ubuthola sokulokuyiphisi okuncuncunca okuphephezelayo. Umodara iqakathekisa kodwa kufuze bethi okokuqala akufuzanga ukuthi ama-government institutions beyithole ngokuyithenga kufuze beyiphiwe mahara and then uma isidabukile yaba mfitshane bebona ukuthi iyareplaswa. Namhlanje sebesithini sebefuna ukuthi bekwenze ngani bayiqakathekisa ngoba babona ukuthi abantu sebenjani sebehlangana bekhuluma ngenhlupho zabo ngaphansi kweflake okuyinto vele eqakathekileyo yikho babona sebesenza. So akufuzanga ukuthi sikuvumeleke khonoko.
Lo ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso yebhetshu likaZulu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhlanje sixoxa lonkosikazi Samukeliso Tennyson ohlala kwele Bhilitane kodwa elenhlelo aziqhubayo eZimbabwe oluhamba phambili kungolokuphathisa esibhedlela sempilo. Unkosikazi Tennyson utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi kuyisifiso sakhe empilweni ukunceda abaswelayo.
Ngumama wabankazana amahle amabili anjalo anti ide engibusise ngabo. So ngibuye lapha e-England ngisuke ekhaya ngo-1999 ngesikhathi nje wonke umuntu engena iganga la ngesikhathi ngisuke ngasensiza la. I-background yami enkulu ngumama othanda ukukhonza ngithanda uNkulunkulu lokusebenzela nje you know ukusiza abanye abantu.
Wavele wasuka eZimbabwe usungumongikazi na?
Hayi, ngasuka eZimbabwe ngangisebenza eZimbabwe e-Rough Cuts. Abakhumbula kuhle kobulawayo laphana bekule Rough Cuts isalon leyana kade ingani iphakeme kakhulu kodwa ngemva kokufika lapha e-England yikho engangenza khona i-training yami ngaba ngumongikazi from 2005 yikho lapho engaqala khona ukuba ngunesi. Ngisenza nje i-nursing ngingakayi kumidwifu. Ngemva kwesikhathi nje ngasengibuyela futhi e-university ngakwenza imidwifu yami
ngiqede ngo-2011.
Ngizwa kuthiwa kulohlelo olwenzayo olokuphathisa intandane kanye lokuphathisa isibhedlela esikhulu sakoBulawayo Impilo Hospital.
Ngilelo hlelo engilenzayo olokuphathisana lempilo ngoba ngingathi ngingakabi England, nabantu abami bonke embazalele koBulawayo bengingakabuyila, ngaba ngumama ngiseseyintombazane. So umntana wami wesibili ngamdalela khona impilo, kulapho engazalelwa khona lami impilo. So ngesikhathi ngibeletha u-Andile lo wesibili, la kwatholakala ukuthi kwaba lobunzima ngoba nxa usiyabelethile impilo kulabo bakhumbulayo, nxa into zonke zilula uqala ubelethile bakliniki. But ngabona sesiye empilo sokukhona okunye okungani akusaceda ngalanga. So mina ngagcina ngisempilo ngalokho ngoba kwaba khona i-emergency yesikhathi umntana mebelethwa. Kodwa uNkulunkulu wangenela ngoba lakathi ukhulile sele 21 years. So ngemva kokuthi sengiqalisa ukwenza imidifrela ukuba ngumongikazi wababelethisayo, ngakhumbula kwabona ukukhumbula ekhaya, khumbula ukuthi hawu empilo laphana kanti mhlawumbe khona kwakwenzeka. Ngantsho ngingananzela ukuthi sithathe esiningi izinto ziyenzakala, but ungatshelwa ukuthi kade uhambe wathi wathi wathi, ingxenye le-education yakho lingelayo enough ukuthi ukwazi ukuthi kade uhambe wathi wathi wathi. Kodwa nesikhathi sokuthi ngase ngisenza imidrisi ngafunda ukuthi okay, mhlawumbe khona okwakuphambanisekile yilokhu nalokhu. Ngase sithi no man, ngifuna ukubuyela esibhedlela sobe ngazelelwa khona, ngaphinda ngazelela khona umntanami. Ngiye kubona ukuthi indlela abamaneja ngayo le i-emergency eyayenzakala ngesikhathi mina mbelethi, yindlela eyiyo kumele bamaneje ngayo yini. Ngaqala nje ngisakwenza ngingedwa, unyaka wokuqala ngahamba ngedwa. Unyaka wesibili, omunye usisi osebenza sonke nje layo ongumlungu wathi hhayi, ngono ngihambe lawo esebona ukuthi wenzani. Awathatha nje interest layo, sahamba khonokho okuphathelelane lo msebenzi wethu, sahamba lakho. Lezi mpahla zabantwana abancane, izintandane lezi sezijike ngabazali, sahamba lakho. Sithe sisemsebenzini khona ngale silokhu sisebenza, sahlala 2 weeks. Ngesikhathi sihamba sithathe iholiday yethu, i-2 weeks lezi yabe iholiday yethu, siyithathe unpaid. Safika sasisebenza. Ngesikhathi sisebenza ngale, kulomunye umama owasesuka wasetshona, wasesifa ngazokuthi ebelethile. Umama lowo wasethiya umntwana nje okuncane waya e-special care. So sithe sibhoda sibona abantwana be-special care, sathola umntwana ebhalwe kule bhakane elibhalwe phezu kwakhe nje ukuthi feed me, umama wami akekho. Bakithi umntwana sesele kathe sibama sesephukile. Ngase ngisithi bakithi ngicela ukuthi abantu bengabuya belanda umntwana lo, libanike inamba yami libatshe ukuthi umama lo ufuna ukulisiza ngokuthi alithengele nje uchago lwezigqoko zomntwana ukuthi akhule, ngoba umntwana osetshiwe ngunina ngapha yena uyo-premature. Asaphenduka lapha eNgland, kwathi after ungxenye inyanga or ezimbili bangifonela bathi ah, umama lana abangibe umntwana nasebuyile bazomthatha se-discharge. But ugogo wakhona uyakhala nje ngoba siyakutshela akulachaqo akulani. Bathi hayi kulungileke, ngizayenzani. Initially iplan yami yayingasikho ukuthi ngiba-addictele umntana kwayo. Iplan yami yokuthi ngibasize belo mntana kolwa. But ngaqala ngisenza njalo, ugogo kwamhlupha ngoba sekumele ayehlala ngaphi emakhaya. Ngase ngisithi lingakuhluphi-ke, umama wami ukhona koBulawayo, ngicela ukuthi ngikhulume laye, ngizalifonela back, ngakhuluma lo mama. Mama, kulo mntwana lona engalitshela ngaye. Ugogo lona ohamba wafika wathi ah, nangu umntwana nithenze linika shwansi, akwazi ngiyabonga ukuthi lingigcinele nzapha, sithi ngabuya ngibuye ngimthathe ngiyembona.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kweLepilitane, unkosikazi Samukeliso Tennyson nobekhuluma icingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kazi isikhathi asisavumi ukuba nasiqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe uthi kumele amazwe angentshonalanga esule izijeziso azifakela iziphathamandla zezanu-PF. Umongameli weleBotswana umnumzana Ian Khama uthi umongameli Mugabe sokumele esuke embusweni. Kwanelogo lamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 21st, 2016. And this is Live Talkers Diaspora Forum. And tonight we are talking about the United Nations General Assembly, where President Robert Mugabe today gave his annual address. And I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly in New York, where dozens of Zimbabweans have flocked to demonstrate against President Mugabe's 36-year-old rule.
To join our discussion, phone us directly at 1-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency, 6065 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday.
Ngibonengani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu, njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe elinjengeBotswana ku-region eyaseSadak ephumela egcekeni esithi hhayi kaboni kudingeka ukuthi upresident abe elokhu emunye nje kwele Zimbabwe.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General of our organization.
Siyakwazi njalo ukuthi kukhethwa unobhala jikelele we-United Nations. Siyakubona ukuthi kuqhutshwa ngemfanelo. Kodwa-ke kusobala ukuthi uhlangothi lwenhlanganiso le olwe-Security Council kaluqhubi kahle elikwenzayo.
My country, Zimbabwe, is...
Zimbabwe yanga yaparura chirongwa cheZim Asset chekuvandudza upfumi. Chirongwa ichi changa chichienderana nechirongwa cheUnited Nations chakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rose.
Once again, good evening, Zimbabwe. Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly in New York, here in the United States, where dozens of Zimbabweans have flocked to demonstrate against President Mugabe's 36-year-old rule, and Mugabe gave his speech today.
This year, dozens of Zimbabweans converged outside the United Nations building in New York with placards denouncing President Mugabe and singing songs denigrating Mugabe, urging him to step down.
At the same time, United States Pan-African Civil Rights Movement December 12 also converged outside the United Nations building in support of President Mugabe.
Ongu nasi vatereri nyayatiru kukurukura. Pamwene vatariri inyaya zviri kutora matano kumuzinda weUnited Nations kuNew York, uko mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura mangwanani anhasi, vachitaura kuti aiwa nyika yavo iri kukundikana kuenda mberi kana kusimudza zvirongwa zvayo zvakafanana neZim Asset nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika, zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzekumawirira. Vabatawo nyaya yekuti hapasi kubuda pachena kuti urongwa hwekusarudza munyori mukuru mutsva achanga akutora chigaro kubva kuna va Ban Ki-moon ndiani uye zvichafambiswa sei. Vachiti nyika dziri muSecurity Council dzine dzisiri kubuda pachenawo panyaya iyoyo, ndo zvimwe zvavari kugunun'una nazvo zvagara zvichichemwa nenyika dzakawanda dziri kuti dai paitawo kuti pawedzerwe nyika dzinopinda muSecurity Council uye pange pachibudawo pachena kuti matanho ari kutorwa akadii. Vana veZimbabwe kubva nemugovera wapfuura vari kuungana kumuzinda weUnited Nations ikoko, pamwe chete nekumuzinda weZimbabwe kuNew York, vachiratidzira vachiti aiwa hatichada kuramba tichitungamirwa navamugabe nehurumende yavo nekuti vakundikana kunge vachiendesa mberi nyika zvakuita kuti Zimbabwe irambe ichipinda mumadhaka upfumi hwenyika huchiramba huchiondomoka. Saka nhasi tiri kuedza kutinzwa kuti zvinhu zvakamira sei ikoko. Tine mutori wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ariko kunew york ikoko. Tichaedza kuti gomubata pamwe nevamwe vana vezimbabwe variko ikoko kusanganisira Dr. Thomas Mapfumo muimbi anozivikanwa pamwe chete na Dr. Patterson Dzamara vakabva kuZimbabwe vachiuyewa ikoko na Pastor Ivan Mawarire tanzwa kuti variko ikoko nezvimwe zvisara zveZimbabwe zvakawanda zviriko kuNew York. Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje balaleli inhloko yendaba yethu lamhlanje esegudwini ludaba lomhlangano omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka o-United Nations General Assembly owenzelwa khonapha eMelika edolobheni leNew York. Kusukusela ngomgqibelo iningi lezizalwane zeZimbabwe elihlala khonapha kwele Melika bebebuthana ngaphandle kwamahofisi United Nations khonale behlabela bethwele amabhakani abathi bona umongameli Mugabe kasuke esihlalweni njalo bebetshengisela lesigodlweni someli weZimbabwe khonale eNew York. Njalo siyazi ukuthi kulabanye abaningi abavele eZimbabwe ababalisa uPastor Ivan Mawarire lo mhlabeleli olodumo umnumzana Thomas Mafumo laye ukhonale namhlanje silethemba ukuba nasiza xoxa labo bona labo abanye engibachoyo abafana lo mnumzana Thomas Mafumo labanye nje sizaba sixhumana lani ke balaleli lilalo ithuba lokuthi listinte ku WhatsApp number yethu ethi yona 1-202-465-0318 lingasithumela ke imessage siyenelisa ukuthi silichayele ucingo silifake emoyeni sixoxe ngodaba lolu Jonga.
Andizvozvo Chris tanzwa kuti parunhare zvino tana Dr. Noah Manyika ichimwe chezvizvarwa zveZimbabwe variko kumuzinda weNew York ikoko pamwe nemuzinda weZimbabwe kuNew York kuUnited Nations vachiratidzira vamwe vamwe vanga vachibatsirana mukuronga kuratidzira ikoko kwakusvitwa muno muZimbabwe asi vanoshandawo nesangano rinonzi Build Zimbabwe vachigara kuNorth Carolina. Parunhare tinawo zvakare vaDen Moyo vanove sachigaro webato reMDCT mudunhu reAmerica variko zvakare kuNew York kumuzinda weUnited Nations pamwe neZimbabwe ikoko kuri kuratidzirwa. Togamuchirai paStudio 7 Live Talk Dr. Manyika.
Thank you very much. Totenda chose.
Ndizvozvo tokugamuchirai vaDen Moyo pachirongwa.
Thank you very much. Tinotenda.
Ndizvozvo Chris pamwe ungada kutanga kuchingamidza makurukota edu atinawo pachirongwa.
Yebo Jonga. Yes, iqale ngawe mnumzana Moyo. Unjani ba?
Ngiyaphila baba, unjani?
Hayi siyaphila, siyakwamukela kuhlela.
Thank you, ngiyabonga.
Yes, amukele njalo lo mnumzana Manyika. Kunjani ba?
Siyaphila sibili singabuzalini.
Hayi siyaphila siyathaba ukuba lani. Sizwa kuthiwa lo mhlabeleli kade simkhangelele uDr. Thomas Mafumo la uyasi siyamamukela uMafumo vaMafumo makadi.
Hayi wathi wena umakadi.
Yes, Jonga, maybe you can start the ball.
Totanga navaManyika kuti vatitsanangurire kuti zvinhu nhasi zvafamba sei tanzwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura kumusangano ikoko vachipo zvichemo zvavari kutaura kuti ndozviri kukundisa nyika kuti inge ichiendera mberi. Imi vana veZimbabwe vari kuratidzira ikoko matambira sei kutaura kwavamugabe?
No, chinhu chiri kuita kuti nyika yedu isaenderere mberi ndechekuti vana veZimbabwe havabvumirwi kutaura zvichemo zvavo, uyezve havabvumirwi kuti vauye vazobatawo nevamwe vachipa mazano avo kuti nyika yedu inogona kuvakwa sei. Hapana chimwe chinokunda ichocho. Pane vanhu vashoma iye zvino vari muhurumende vanoda kudya voga, vasingati kuti vana veZimbabwe vawanewo zvavanowana. Zvimwe zvokuti kana kuti tingatarisire kuti nyika yedu zvinhu zviri kuenda musango nemhaka yekuti kune masanctions kana kuti kudini, iyo idzo ndedzimwe nyaya. Detakwanisa kuita izvo zvinhu zvatinokwanisa kukontrola kupanana vana vemuZimbabwe, kupa vana vemuZimbabwe mvumo yekuti vaite izvo zvavanogona kuita kuvakanyika yavo. Bataura zvavo vakuru ava asi tinoziva kuti chii chachanetsa kumusha chanetsa ndicho chekuti pane vashoma vanoda kudya voga.
Toenda kuna Dr. Mapfumo tonzwa kuti matambira sei kutaura kwaita vamugabe nhasi.
Haina hapana chandambonzwisisa ini nokuti ivo ndo vari kukonzera maproblems. Vari kurambira vari pachigaro chiiyo vachiona zvinhu vatadza. Kana tatadza kavarume ka tichinge tatadza kana tiri vanhu vanoziva vane chido chevanhu tinotaurira vanhu kuti ava isu varume tatadza tinombopavo vamwe voitawo uri kupanzwisisa
ndizvozvo
zvese izvozvo zvatiri kuda kuedza kutsanangura tichipa vamwe mhosva hazvisi izvo zvako zvadzosera nyika pasi zvadzosera nyika pasi umbavha humbindindoga uya hwatinoti dictatorship wokuti iwewe ndiunoda kuiti zvese zvaunoita iwewe ndozviri right makambozoona kuti kuti mukuru iwe uri kutaura nyaya iyoyo handiti varungu vakatorerwa mafamu iwe ndiwe mukuru wenyika wonzi wakatora 13 mafamu zvinhu zvinorevi izvo mbavha ndiani ipapo ndoda kukubvunza iwo mbavha ndiani kuti vanhu vese ava vababa vari kuona mugaba achiba unopanzwisa musaroreta imbwa vakaviga tsvimbo makaviga mugabe ndiye ari kuba kuti vanhu ava vabe ava vari kutedzera mugabe vari kuziva kuti mugaba akataura naiwo vachamutaurawo kuti kweiwewe zvauri kuita zvausi kuzviona i makambozoona mukuru wenyika anotora anoti hanzi tiri kupa vanhu rendi iwo otora 13 mafarms enyika ndokupa vanhu ivhikoko ende apa ivhu racho uchingopa vanhu vanokusapota iwewe ndochirudzi ichocho makamudzoona politics kana munomu hongu tina naDonald Trump vanovengana vanochichi kati kana vakugadzirisa zvinhu zvekuamerica vanobatana semaamericans muri panzwisisa
ndizvozvo
havaiti vari vega vega uyu kwake kwake ega hatidi kutyidzirana nezvinhu zvisina nebasa rose zano yakauya kuzosecha vanhu iye zvino nyika yaenda to the dogs because of zano kumaitiro avo avanoita hatimboda kuti timboda kunongedzerana kuti hanzi masanctions kuita sei hakuna chinhu chakadaro ingasimita akanga aine masanctions achizvidzana nesouth africa but akasurviva sei nguva yehonga
ya ndizvozvo rambai muri parunhare vamapfumo Chris
yebo mnumzana moyo wenu ngasitshela ukuthi uthini ngembiko kamongameli Mugabe ayethule lamhlanje e-United Nations?
Mina ngingakutsho ukuthi uMugabe usefana lerekhodi eqamukileyo ngoba sonke isikhathi ma ethole i-opportunity yokuthi akakhulume e-United Nations ayikho nje into ayikhulumayo eyakhe ilizwe laseZimbabwe. Inhloso yakhe nje yikube elokhu eblema amanye amazwe le-west ukuthi ibona ababhidlize ilizwe lethu. Thina kodwa sisazi ukuthi iqiniso yokuthi ilizwe libhidlizwe nguye nge-corruption ngokuvumela i-corruption lokwehluleka completely ukuthi akhe ilizwe. Uyazi ma ukhangela isimo seZimbabwe ma ungathi umbuso weZimbabwe ungawufananisa le-olevu singathi uMugabe nje uthola ama-U eserepeat-e kayi-36 elokhu ethola ama-U ngoba ayikho nje into ayenzayo ekhanyayo angathi yakha ilizwe lethu. Konke nje akwenzayo yikubhekana lokuthi imuli yakhe lalaba abaseduze kwakhe ibona abadlayo ibona abaphila impilo ephakemeyo ekubeni isizwe sonke sidubeka. Instead of ukuthi akhulume ukuthi yini angayenza le government yakhe ukuthi bathuthukise ilizwe leZimbabwe, konke esikuzwayo nje is the same rhetoric yokuthi hey i-West ama-sanctions, hey i-regime change. Angathini ukuthi atsho ukuthi izifiso zabantu bona abantu bami kuphi ngombutho weZimbabwe ukuthi athi uyalungisa ama-elections ukuthi kube lama-electoral reforms azoyenza ukuthi kube lama-results azovunyelwa azovunjwa ngabantu bonke yi-SADC, United Nations, the international community, ukwenzela ukuthi sazi ukuqhubekela phambili. Le nto ayenzayo yokunsarela esihlalweni ezif yena nguye umambo weZimbabwe kumele iphele. And ngakho thina sithi abantu bakithi asiqhubekeni siphushe ukuthi umuntu loma ngaphuma esikhundleni, yena le government yakhe sihuleli ilizwe lakithi.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzane. Ungayalo lokhu bambile ecingweni khonapho.
Ngiyabonga.
Dr. Manyika, what can you tell Zimbabweans about President Mugabe's speech at the United Nations General Assembly today and the reaction from Zimbabweans who are demonstrating there?
Well, we have heard the same thing said over and over again, particularly in the past 10 years or so. It's always somebody else's fault, isn't it, when President Mugabe speaks? It's never the responsibility of the Zimbabwean government that he has led since independence. The reality of the matter is that we have a situation in Zimbabwe which needs to change right now, and we have to have political change right now, actually. In fact, if President Mugabe loves our country as he says he does, we would begin a process of transition right now to a different kind of government and a different kind of political culture where the people of Zimbabwe are allowed to play a part in the building of their own nation. Think about this. 80% of Zimbabwe's skilled workforce is out of the country. 80%. There's a reason for it. And the diaspora is the one that keeps Zimbabwe afloat, really, with their remittances of over $1 billion. The same diaspora which keeps Zimbabwe afloat, and now they're talking about taxing the diaspora, which is ridiculous. The very same people who have been disenfranchised, who they don't allow to vote. So if we are going to take President Mugabe seriously, then there would have to be some things on the ground which change right now. We would have electoral reform. Would have permission for people who are in the diaspora who are Zimbabwean citizens. They would be allowed to vote. We would have a situation where the people of Zimbabwe are allowed to choose whoever they want to be in office. And we would have engagement, actually, with all these countries who want to help us for the sake of our people. So, I don't, no one really takes seriously what the things that they say from the podium of the United Nations. It's the same song recycled over and over again.
Mm. Maybe we can have the opportunity to play President Mugabe's speech now.
Mr. Morgan's Leekentoft, for his able stewardship of this assembly during the 70th session. Mr. President, we all vividly recall the momentous occasion in September last year when we adopted the ambitious Sustainable Development Goals Agenda 2030. This assembly provides us with a unique opportunity to review the measures we have taken thus far at both the international and national levels, in line with our commitment to global socio-economic transformation. We hope that this time around, this agenda will meet better fate. We are encouraged that since September last year, fundamental steps have been and are being taken at various levels to implement Agenda 2030. In this regard, we note...
Those there were the words of President Mugabe tonight, I beg your pardon, today when he addressed the United Nations General Assembly. And in case you just joined us, this is Studio 7's Live Talk Diaspora Forum. And we are talking about the United Nations General Assembly. And as you might know by now, the United Nations was different for Zimbabweans this year because dozens of them converged
outside the United Nations General Assembly to show their displeasure at President Mugabe's rule. And we have our guests, of course, tonight, Dr. Noah Manyika, Dr. Thomas Mafumo, and Mr. Dan Moyo. And back to our discussion, I'll go back to Dr. Thomas Mafumo. Dr. Mafumo, like I said, we have seen this is a different United Nations, considering the fact that in the past we have only seen a handful of people demonstrating, but we understand that this year there were dozens of people. What do you think was the effect of this demonstration?
I think the people of Zimbabwe, they want the world to know what exactly is happening in Zimbabwe. This man is a liar. He's a crook. He's like a mafia boss. His government has failed completely. They have failed the people of Zimbabwe. Mugabe should just go. He's talking bullshit. And that is bullshit. He shouldn't be there.
Oh, okay. Sorry, Dr. Mafumo.
The people don't want Mugabe anymore. Mugabe must go. Mugabe and Zanu-PF must go. They've ruined the country. They've ruined Zimbabwe. You know, he's such a bad leader. He's not a good leader. He's not the leader he's not there for the people. He doesn't, represent the people of Zimbabwe.
Okay, thank you so much. I was just going to say we try as much as possible to use, printable words. But anyway, thank you for your contribution, Shonga.
Aiwa, tinotenda zvikuru, Dr. Mapfumo. Toenda kuna vaMoyo, vaDan Moyo. Tambonzwawo gurukotara zvekushanyirwa kwenyika vaWalter Muzembe. Variko kumusangano ikoko kuNew York. Vataurawo nemumwe mutoro wedu wenhau kuno, Chioneso Jani. Vakataura ivo kuti vanhu veZimbabwe vari kuratidzira vanhu vari kungoita ruzha rusina zvarunobatsira zvokungoonekwa nenyika muchingoita ruzha muchishoropodzwa nenyika nezviri kuitika zvokuratidzira. Kana muine zvichemo munofanira kunge muchigara pasi nehurumende yenyu muri mumba menyu mogadzirisana. Munoti
hurumende inogarwa naye pasi iyo. Munofunga here varume? Ndo hurumende inogarwa naye pasi.
Ndizvozvo regai tinzwe kuna vaDan Moyo, Dr. Mafumo, toya kwamuri maimanje.
Ndinobvumirana naDr. Mafumo kuti government yeZimbabwe is it is haizi government yekuti ungagarisane nayo mutaurirane zvinozvika. Tinoziva zvakaitika 2008 pavakadyiwa pamavhoti, pavatsvangirai pavakawina majority, vakafosedzera kuti muitiwe presidential runoff. After that, nyaya dzacho dzikapindirwa navana Thabo Mbeki, zvikanzi ngatigarei pasi, it's an African problem that requires African solutions, vachinyepera vanhu. Tikapedzisira tine GPA isina kumbotransfer mapowers to opposition yanga yahwina maelections. So we know very well kuti iyo strategy yavo ndiyoyo yekuti every time kana takuenda kumaelections, voita kunge vada kunzwisisa zvichemo zvevanhu, ivo vachiziva kuti vari kungoda kupusisa vanhu kuitisa kuti vanhu vaoneke kunge havafungi, ivo ndivo vega vanofunga. Hapana chatingataure navana Muzembe because ndo vari kutodya naMugabe vachiba mari dzegovernment. 15 billion izvozvi yakaenda, hapana nyange munhu anoziva kwayakaenda. Isu toziva kuti iri mumuhome dzavo. Saka votiudza kuti tingataure chii navo, chii chatingagare pasi tingawirirane. Chatinoda tinongoda isu ndechekuti ngavagadzire chii maelectoral reforms kuitira kuti maelections a2018 ave free and fair, vanhu veZimbabwe vawane rusununguko. Hapana zvimwe zvatingataure navo because ivo vanotoziva kuti imbavha dzevanhu. Vanhu vandofanira kuvange vari mujere, hationi nekuti vari kuita chii vachiti vari kutonga because hapasisina zvavari kutonga kunze kwekuba chete.
Ramba henyu muri parunhare. Chris, tiri kunzwa kuti mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ari kuNew York anenge apa Skype kuti tione nekunzwa zviri kuitika ikoko.
Marvelous, welcome to the show.
Welcome, how are you?
We are fine. How is New York today?
New York today is actually better than yesterday, the day before. It's very sunny, but the traffic is horrendous. I just witnessed, I think it was the motorcade of President Barack Obama passing just before I got through to you. So as I'm speaking, I'm actually outside. I'm on my way actually to meet Dr. Mapumo, who you're talking to right now.
Okay. Yeah, can you set the scene? Tell us what has been happening today.
Well, today, as you know, we heard from President Robert Mugabe speaking, and we heard him call for an end to sanctions, and also he was calling for a reform to the Security Council. And as he said, also he was looking for transparency when the next leader of the UN would be selected. But most people that I spoke to after his speech were saying he needs to also be transparent about leadership in Zimbabwe. So that were some of the concerns. And then also just outside the United Nations, there were two groups of protesters. One pro Mugabe, which was the December 12th movement, led by some Pan-Africanists from here, from the United States, and also anti-Mugabe. Those were people, Jushan was in Zimbabwe, Jirimu no New York, Janga Jirimu Tinizu, Iowa, Atiada, Uyeje, Taneta, Uyeje, Kanera Mova Kabakune, Zimini, Kazakanese, Canada, the United Kingdom. Nekune Mango Matse, Zubuana Mubisa or another, Dr. Mapumo Parisino, the Ramway, the Ramangavari, Pangapana, Dr. Fatson Zamara, Pangapana, Pastor Ivan Mawarire. Pangapana, Jemu, Mano Zikanwa, Kutirufaro Kateka, Nongo, Rasta, Rasta. Nevamu, Nemazmai, Vanichitsama, Vangavaripo, Savana, Madame Mombe, we are Kuronga, Kuratizrepo, Kunokuyo, Angaripoje, Uyaja, Nasanga, Varechi Shan, Kuratizrepo, Chiswa, Imunomunio.
Tanzwao, Chitaura, Gabe, Chitaiwa, Nye Zirango, Ndo Yenge, Kanganisa, Nyazo, Fumini, Zironga, Rose, Zimaset. Vana veZimbabwe vawataurona vari kuti chii pamusoro pemashoko?
Vana veZimbabwe vari kuti aiwa. Vari kudiwa chete utongo hwejeketere. Nekuti utongo hwejeketere ukauya pari zvino, zvirango zvakatemerwa Zimbabwe, nyanya ivo vaMugabe nevamwe vari muhurumende yavo zvinobviswa. Saka vari kuti ivo dai vaMugabe vasandura matongero avari kuita pari zvino, zvinhu zvinganakire Zimbabwe. Uye zvevanga vari kuti hakusi kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zviri kune dzimwe nyika sezvatiri kuona. Hakusi kuda kuti vange vachiratidzira, vachisiya mashipsi avo, vamwe vatorega kuenda kubasa kwemazuva mashanu, vachiuya ikoko kuzoratidzira kuti aiwa havasi fara nezvekunzvika.
Yes, Marvelous, we've seen the December 12th movement people. The numbers are quite amazing. Are they all Americans or they are some of them are Zimbabweans? Because we saw an exchange between some of them Mr. Pastor Ivan Mawarire. Can you tell us exactly about these people?
I think the December 12th movement are mainly people that are from here. They are, you know, black American origin. I think the exchange that you're talking about was yesterday with a Zimbabwean who allegedly or apparently appears to be working at the embassy here in New York, because I had an exchange with him later on when I went back to just see the scene after everybody had left. And he asked me, because he was marvelous, and I was amazed that he even knew my name, because we never exchanged any name. But he literally said to me, what are you still doing here? Have you not finished, you know, whatever it is you were doing? So unless if you're talking about another Zimbabwean, but the exchange that I saw was with a Zimbabwean who actually works for, I think, works for the embassy here in New York.
Asi muchiona mamiriro aita zvinhu kubvira pakaratidzirwa nevana veZimbabwe nemugovera kusvika nhasi, munofunga here kuti pane zvikuru zvingawanikwa kubva mukuratidzira umu zvekuti zvingashandura mamiriro ezvinhu muhurumende?
Maonero angu, ndinofunga kuti chese chinogona kuitwa chinounza shanduro. Nekuti United Nations ipasi rose riri pano pari zvino, taona vatori venhavo vanobva kune nyika dzakasiyana-siyana vachiuya vachida kunzwa kuti sei zvizvarwa zveZimbabwe zvaakupandukira mutungamiri wenyika. Saka kunyangwe tikasaona kuti zvii chaizvo zvabuda pari zvino, ivo pavachadzokerawo kumusha vachatogara pasi voona voongororawo kuti ndezvipi zvingasanduke kana zvichikwanisika. Ndokuona kwangu. Asi semazivirwo edu tichitarisa zvatachiona zvichimboitika iko kuZimbabwe vari kuratidzira, hurumende haisi kuita hanya nezviri kutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvingave zviri muZimbabwe kana iko kuno kubve kwenyika. Asi ndingatinini, zvaitika izvi zvinovanyadzisa sehurumende kuti sei zvizvarwa zvavo nochakaona marimwe zuva vachitaura nenyaya yevapoteri vachiti ivo kodzero dzevapoteri ivo vamugabe dzinofanira kuremekedzwa saka zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno chiri kubvunza kuti ko baba vamugabe mungataure sei nenyaya yevapoteri vari kune dzimwe nyika imi venyu vari imo muno madii kuremekedzawo kodzero nevapoteri vari muno kuitira kuti vakwanisewo kudzokera kumba vasina kutya kuti vanosvika ikoko vachiitwa tsimbo mugoti kana kuurayiwa kana kushungurudzwa
Okay, marvelous. Just stand by. We are now going to switch over to our guests and we will ask Dr. Manyika what he thinks about the December 12th movement.